manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kubvumbi 19 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vanyorerana chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru vebato reNational People's Party. Dunhu reMashonaland West rinobatana nemamatunhu mukudzinga vasevhia Kasukwere mubato nemuhurumende. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoendesa hurumende kumatare kuitira kuti imanikidzwe kuti itambire mavhoti evari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vanyorerana muHarare chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru vebato reNational People's Party. Vaviri ava vanyorerana chibvumirano ichi kumba kwavatsvangirai kuHighlands. Chibvumirano ichi chiri kuuya panguva iyo vemapato anopikisa vari kukurudzirwa kuti vabatane sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa kuitira kuti vawane mukana wekukunda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF. Munyika munonzi mune mapato anopikisa anodarika makumi mashanu. Vachitaura mushure mechibvumirano ichi, vatsvangirai vati zvavaita nhasi zvichaitikawo pakati pebato ravo nemamwe mapato ezvematongerwo enyika munguva pfupi inotevera. Masvondo mashoma apfuura, amai Mujuru vakaudza vatsigiri vavo kumasvingo kuti vakanga vave pedyo nekunyorerana chibvumirano nebato ravatsvangirai. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mumwe mutevedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa avapinda musangano wanhasi kuti tinzwe zviri kuitika.
Aiwa, ichi chibvumirano chemuonera pamwe chemukomberanwa chegarirano kokoko chekuti tarisa uko ini nditarise uko ndikwenye musana ndikukwenyewo zvanza zvinogezana tiri gumbo rimwe chete senyika ibvi nemupundira hapana chinokonana tese totarisa chinhu chimwe kuti ngaita sei kuyambutsa nyika sekutangwa kwenhaurirano munoziziva kuti mwana haangotanga achifamba anotanga achikambaira haangotanga achitaura anotanga achimbotidhadha ndo zviri kuitwa pamuri kuona kuita kuti titsvage nzira yokufamba pamwe chete semapato anonge ane kupikisa mapato anoramba akadaro ari akazvimirira asi chata kuvandudza idonzo rimwe chete muono mumwe chete izano rimwe chete kusimbisana simba rimwe chete simba mukaka rinosimira serinosvitira richibva mukubatana.
Saka kana muchiti mapato enyu anoramba akadaro munenge muchishanda pazvinhu zvakaita sei chaizvo mungajekesa?
Ko inzizika rwizi runoramba rwakamira rwakadaro asi nzizi dzinenge dzichipinda mudhamu rimwe chete dhamu ramuri kuona here ndiro rakubudirwa rekubatira pamwe chete kureva kuti rwizi nerwizi rwune zvichidira tova ne rwizi rwakakura rwizi rwunovandudza zvinhu zvedu kuti zvifambe zvakanaka.
Izvi zvaakureva here kuti kana taakutarisa nyaya dzekuti ndiani achakwikwidza musarudzo mune mosarudza munhu mumwe chete anokumirira yapa?
Izvozvo kuzodaro ndo zvimwe zvatokuwirana kutinenge taakuti pamwe nepamwe panenge vachimirwa neanenge akamirira tawirirana doka nanga nyaya wapu inanga naurirani yozo atatanga tilotari sa usita gadrisa ubatana kwedu kuyanana kwedu toona kuti pasukuno zishano za tina zoparu woko inenge ya mbama ino cheti kana ucho ajipakira shino cheti chinoda kuti gadrisa tiwe neswinga noita kuti uuni zishikudire nika ijige chikafu nika ikute mbuzo atakata sana nazo kutide nika ya garaswa kana
Mumwe watedzeri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Nengo dzezanu PF mudunhu remashonaland west nhasi dzabuda pachena kuti mukokeri wemusangano mubato iri vari gurukota rinoona nezvematunhu vasevya kasukuwere vanofanira kudzingwa mubato uye kumiswa basa segurukota mutoreri wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Vachitaura pakupera kwemusangano wavo nhasi uyo waitirwa pamahofisi avo eprovinsi munyore anoona nezvekufambiswa kwemabasa vasimba rashe ziyambe vati nhengo dzose dzedunhu dzabvumirana kuti vakasukuwere vambomiswa basa mubato pamwe nehurumende sezvo nyaya dzavari kupomerwa dzakawanda vaziyambe vati vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzinosanganisira kusaremekedza mukuru webato varobert mugabe nemudzimai wavo amai grace Mugabe kugovera hama neshamwari dzavo pekugara mumaguta akawanda kudoma nhengo yezanu PF kunoton pasina kuwirana nevamwe pamwe nekutadza kubatanidza nhengo dzebato sezvo vari ivo tete vemusangano zvinonzi vakasukuwere vakambunyikidza vanhu vekunoton kuti vatambire varonald chindedza semumiririri webato vachindedza vakakundwa navatemba muliiswa musarudzo izvo zvakakonzera mitauro mudunhu rose
tawirirana kuti isusu unanimously vakasukuwere vamiswe basa ravo ravanga vachiita renational pc pamwe chete nerehurumende ndo zvatawirirana izvo vane nyaya dzakawanda chekutanga muno mumash west vakatiimbodzera candidate kunoton zanupf ikaruza maelection ekunoton uyezve vanoti undermine the president and first secretary of zanupf comrade rg mugabe musangano wanga usafambi zvakanaka hakuna masero kumusha uku ivo vanga vasingauyi kuzoumba masero vanga vasingauyi kuzoumba mabranch madistricts kuti vasupervise vaone kuti basa iro riri kufamba sei
vachitaura pamusangano mumwe chete nhengo yecentral committee uye vari mutungamiri wezifa vaphilip chiyangwa vati provincial coordinating committee yatambira chisungo chekudzingwa kwavakasukuwere vachiyangwa vati vakasukuwere vanga vachitadza basa ravo zvakanyanya zvekuti vakaregwa varipo iko kuine sarudzo gore rinouya zanupf ingangokundwa
patasvika apa pati yedu tirikuenda kumaelections next year handizvika kana munhu asvikira pakusagona nekusagonesesa saka sukuwere ngaasuduke
vanoongorora nezvematongerwo enyika vachishanya nezimbabwe democracy institute vapedzisai ruhanya vanoti vakasukuwere vatangobviswa pachigaro chemukokeri wemisangano chete
asi sokuona kwangu ndofunga kuti vamugabe vanoda kungovabvisa papolitical committee asi kuzovadzinga mumusangano handifungi kuti vanoda kuvadzinga pane zvakaitwa navakasukuwere zvatisiri kuudzwa nevanhu vezanu
asi varohanya vanoti nyaya yavakasukuwere harisi iro dambudziko munyika varohanya vanoti dambudziko riri munyika utungamiri hwakaipa hwava mugabe
asi zvinhu izvi hazvina zvazvinobatsira munyika nokuti dambudziko ratinaro harisi dambudziko ravakasukuwere dambudziko ratinaro ndoutungamiri hwavo ivo mbune vamugabe nevamwe vavo wokuti vanhu vawane mabasa munyika mugadzikane zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekuti ikonomi yedu yakadhakwa saka problemu haitombozi yavakasukuwere
musangano wanhasi wapindwa nemasachigaro ematunhu madiki nhengo dzose dzedunhu pamwe nevamiririri veparamende mudunhu vanosanganisira vaimbova mukokeri wemisangano vawebesa shamu vadexter nduna vakaines paradza vaziyambe ziyambe vafanipiri pamwe navagodfrey beremauro kusvika pari zvino matunhu anodarika matanhatu akabuda nechisungo chekuti vakasukuwere vasiye basa kudzimba kwavaka sukwere kunofanirwa kusvitswa kusendwa committee iyo inofanirwa kutambira danho iri yosvitsawo nyaya iyi kukomiti yezanu PF yepamusorosoro yepolitibhiro. Kana politibhiro yatambira danho iri, zvinoreva kuti vakasukwere vanenge vadzingwa mubato, izvo zvinozopa vamugabe mukana wekuvabvisa pachigaro chavo muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vanotambira nemufaro mashoko akataurwa nezuro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu munyika vanofanira kubatana murunyararo. VaMugabe vakataura mashoko aya kuNational Sports Stadium uko kwakaitirwa chirongwa chekucherechedza kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yetajamuka vaDanford Ngadziore vanoti kunyange hazvo mashoko avamugabe akanaka, chinovanetsa ndechekuti bato ravamugabe riri kuenderera mberi nekuita mhirizhonga, izvo zvinoita kuti veruzhinji vasagutsikana nemashoko avamugabe ane zuro.
Ndinonasoke mashoko avamugabe mashoko akanaka chose, ende mashoko akutotikatyamadza. Tinoziva kuti vamugabe nepati yavo vane nhoroondo, nhoroondo yekuuraya vanhu, nhoroondo yekurovesa vanhu, nhoroondo yekuti tichadashira vanhu, vari ivo president anonga achitaurodaro. So tiri kuti atingine age yavo vakuona rurogadzira legacy, but tikwanisakunge legacy yacho nguva yacho yati rebei, because I don't think zvichakavhira zvavakaita zvakashungurudza vanhu vezimbabwe. But zvisinei, tiri kuti isusu itori basa rezanu PF nemastructure avo kunoti kwaita mhirizhonga yapera.
Mumwe wechidiki ari muboka renational electoral reforms agenda, iro riri kukurudzira hurumende kuti iite sarudzo dzisina bvonga mupopoto muna 2018, vaElvis Mugari vati vamugabe vanofanirwa kutanga vaunza runyararo mubato ravo rezanu PF kuti vanhu vatendeseke kuti mashoko erunyararo awa ndeyekurevesa.
Vamugabe vachipiricha peace ngavatange mupamavo, charity begins at home, ngavatangire kuzanu PF ikoko, because ndokuri kune disunit yese ikoko, tozobva isu dzei munhu wese achitevera achifollow example. So ngavatange kupadza unit mumbamavo.
Mumwe vechidiki vatetenda Chigwada vatiwo mashoko avamugabe anogona kubudirira chete kana zvirongwa zvehurumende zvakadai seZimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation kana kuti Zima Asset zvapapundutso kumunhu wese, zvisinei nebato rinotsigirwa.
Tichicherechedza zvakataurwa navamugabe nezuro kwavaiti vari kupemberera kusununguka kweZimbabwe, zvichienderana nekutaura nezvezima asset nema blueprints ose zvakafanana na command agriculture, izvi hazvinawa zviri kushandira. Nekuti ukada kutarisa pazim asset pavari kuti vaka create mabasa kwavari kupa vanhu mamine claims, unotoona kuti zvinhu zviri kupiwa vana kana kuti hama sevanhu vari mubato rezanu PF, zvinoratidza kuti zvinhu izvo zvaakungodyiwa nemashoma mashoma zvisiri zvegutsa ruzhinji. Kunyange nembeu yacho yaipiwa vanhu pacommand agriculture yaingopiwa vanhu vari aligned kuzanu PF, kungava kumamisha kana usiri munhu wezanu PF waitonyimwa mbeu iyoyo nefertilizer. Ende zvinhu izvozvo hazvinawa zviri kubhenefita, zviri kubhenefita vanhu vashoma shoma.
Mumwe mufundisi wecheche Christian Voice International Reverend Tafumane Clement Zenda vati vose vafundisi vanogamuchira mashoko avamugabe ekuti vanhu vane maonero akasiyana siyana vakudzane.
Danho ratorwa nemutungamiri wenyika isu sevafundisi tinorigamuchira kwazvo, rekuti iro vave kugamuchira maonero akasiyana evamwewo vanobva kumamwe mapato ezvematongerwo enyika. Vari kuti ngatigamuchiranei tisarwisane. Izvo tinozvigamuchira zvikurusa tichitarisa nhoroondo yebongozozo ranga richiitika kana nguva dzesarudzo dzasvika munyika yedu. Danho rakaita seiri ravatora rinotifadza zvikuru sevafundisi, kuti kana munhu wakura dzimwe nguva pfungwa dzinodzoredzana, unosvika pakufunga kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vamugabe vakashandisa mashoko akadai senzira yekupa chiremera kuurongwa hwekupemberera kusvitsa kwenyika makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi nyanzvidzi dzinotiwo zvinozoitika muchivande mushure mekunge vamugabe vataura mashoko ekubatana nerunyararo zvinopesana nemashoko emutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure mekutsvaga rutsigiro kwakanga kwakasiyana nedzimwe nguva, guta reJakarta rinenge rasarudza gavhuna mutsva. Pachitariswa zvabuda pari zvino munzvimbo dzaitirwa sarudzo, vaimbova gurukota rezvedzidzo vaEnias Baswedani vari munzira yekukunda nemavhoti anosvika zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana. Chikwata chinopfurikidza mwero cheChitaliban chemuAfghanistan chatsinira kuti mauto eAfghanistan akabatana nechikwata cheNATO cheResolute Support vakauraya anomirira chikwata ichi mudunhu reBaglan neZuromaneru. Masangano anomirira zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika aramba kurasa mbereko nekufirwa mushure mekunge atanga zvakare hondo yekuti zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri kunze kwenyika kwazviri kugara. Masangano anoti reZimbabwe Citizens Initiative riri muAmerica neZimbabwe Diaspora Vote riri kuSouth Africa anonzi ave kushanda nebato rinopikisa rePeople's Democratic Party iro rinotungamirwa navatendai Biti muurongwa vekuti vakwire kumatare edzimhosva vachida kuti vabvumidzwe kuvhota. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vatenda kuti mutungamiri webato ravo ari kushanda nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika vachiti vaBiti vanokwanisa kusvitsa mapepa kumatare edzimhosva kutanga mwedzi unouya. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday avo vari muFlorida muno muAmerica.
Sevana veZimbabwe tiri kuti isusu tiri kunyonyota kuti hurumende yedu haisi kupa kodzero kuvana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakagara kunze kwenyika mukana wekuti tikwanise kusarudzawo vatongi venyika yedu. Saka tiri kuita process inonzi diaspora vote campaign yekuti tiwanikwe tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti musarudzo dzichaitika muna 2018 diaspora vote ikwanise kuitika kuti vana veZimbabwe vakagara kunze kwenyika vakwanise kuwana mukana wekupindawo musarudzo idzodzo. Tiri kusangana nemagroups akasiyana-siyana evana veZimbabwe vakagara kunze kwenyika. Kuna naSouth Africa kune sangano rinonziro Zimbabwe Diaspora Vote Campaign. Vanova vana veZimbabwe vari kusangana zvekare vachiratidzira kunyunyuta kwavo pakushayikwa kwediaspora vote uyezve vachida kukurudzira hurumende dzimwe dzakatikomberedza muZimbabwe sehurumende yeSouth Africa, hurumende yeBotswana, Zambia, Mozambique neNamibia kuti vatibatsiri sevana veZimbabwe kuti diaspora vote ikwanise kuitika munyika dzavo imomo.
Muri kushandawo here nemamwe mapato ezvematongerwo enyika?
Mapato ezvematongerwo enyika vane process yavo yavanopika inonzi yenera iyaye. Saka tiri kuvakurudzira kuti vakwanise kutibatsirawo kupusha nepese pavanokwanisa. I think tinoona kuti even venera vari kutaurawo nyaya iyoyo yekuti vana veZimbabwe vakagara kunze kwenyika ngavawanikwa vachitenderwa kuvhota. Saka ndingati mhinduro yangu ivako ndeyekuti yes, kushanda nemapato ezvematongero dzenyika zviri kuitika, especially patinenge tichibatana nevanhu vakaita seNERA tikurudzire diaspora vote nekuti NERA mubatanidzwa mumapolitical parties akasiyana-siyana. Saka yes, kushanda nemapato enyika kuri kuitika asi isusu tirongoriwo vanhu nje vakazvigarira asi vari kunyunyuta nezviri kuitika kuti tiwane kuti tipiwa mukana wedu wakatikodzera.
Tiri kunzwawo kuti mune hurongwa hwokuti munge muchiendesa yatingati application kumatare edzimhosva. Zvasvika papi izvozvo?
process yekuendesa matare ezvimhosva iri kuongororwa izvozvi. Tine malawyers akasiyana siyana vatikutaura navo vachitipa kuti mikana iripo ndeipi yekuti tipindane mumatare ezvimhosva nenyaya iyoyo. Saka ii process iri kutoitika izvozvi yekutaura nemalawyers akasiyana siyana tichinzwawo malawyers wavo kuti vanoona mukana wedu wakamira sei ende uyezve vanoona kuti tinofanira kufambisa nyaya yacho sei. Saka ongororo iyoyo iri kutoitika kutaura kwatiri kuita kuno kune malawyers akasiyana siyana vari muzimbabwe vari kutibatsira kuti tione kuti kesi yediaspora vote ingapinde sei matare ezvimhosva. Ende izvozvo tiri kukurudzira kuti vana vezimbabwe vese vawanikwa vachisapota kesi iyoyo kana ichinge yazopinda matare ezvimhosva mazuva anotera.
Ava vanga vari sachigaro weZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunare kuFlorida muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Nekuona kutambura kuri kuita vanasikana pamwe nemadzimai anotambura, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatana kuti zviunganidze mari yekutenga nayo zvinodiwa nemadzimai panguva yavo yekutevera kana kuti masanitary pads. Muzvare Monica Chiunda kuburikidza nechikoro chavo chevana vadiki cheCapital Kids Preschool chiri muHarare pamwe chete nava Rabson Shumba vesangano reTouching Lives vari kuSouth Africa vari kuunganidza mari kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe pamwe nemakambani kuti vabatsire nekutenga mapedzi aya. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Pedz Shopper. Muzvare Chiumba vanoti vari kuda kuunganidza mapedzi anokwana kuita zviuru makumi mana nezvina kana kudarika anokwana kubatsira vanasikana vanosvika zviuru zvitatu nemadzimai matanhatu. Muzvare Chiundu vanotiwo vakaumba nzvimbo dzinodarika gumi munyika yose dzavachashandisa mukugoverwa kwemapedzi aya. Muzvare Chiunda avo vaimbogara muVirginia muno muAmerica vanoti vakabatikana zvikuru pavakadzokera kumusha vachinzwa kuti vanasikana vakawanda havaende kuchikoro pamazuva avo ekutevera uye vamwe vari kushandisa uswa, mapepa pamwe nendove kuzvidzivirira. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Vana vechikoro vari kutadza kuenda kuchikoro time yavanenge vachienda kumaperiods. Why? Because vanenge vasina sanitary wear, havana chekushandisa. Pandaikura ndinombogara ndazviona, but this was something new and I think chimwe chinhu chakanyanyozviita zvinhu zviri shocking kwandiri was kuti vanhu vari kushandisa uswa, vanhu vari kushandisa ndoo yemombe, vanhu vari kushandisa machira. Ya kudhara takambonzwa zvekunzi kudhara vanhu vaishandisa machira, but zvekuti munhu anoshandisa ndoo ndasinombogara ndazvinzwa. Yange iri first time. And even kuuya kwandaita kuno kuAmerica ndichitaurawo nyaya munhu wese ari kushoka kunzi ndowe kuZimbabwe. Tikati ya, but that's because isusuka tinofokusa on zvimwe zvinhu, but kana wagara muvanhu ndopo unotanga kuona kuti ii todambudzikwe. So we partnered with another organization inonzi Touching Lives. Touching Lives inoita inonzi Pedz Shopper. So Pedz Shopper, what it does is we seek donations from people to know toroma donations emapeds. Kana kuti even vanhu vari kuno kudiaspora vakatitumira mari tinobva tangoendawo kana kuKmart tosvika tinotenga mapedzi. So whether iwe ukatumira mari kuhama dzako woti tende munotora mapedzi pakati tinongonotora, because isusi hatiri kuda mapedzi, because toda kudistributa kune chii kune vasikana.
Saka kusvika pari nhasi mabatsira vasikana vakawanda zvakadii uye munzvimbo dzipi?
Iko zvinoizvi tiri kubatsira vanhu vari kunana Epwez, kumabhuku, kuCaledonia. In kumwe kwatisina reach isusu tinopartnerwo nemamwe maorganizations that will then help us kuti tisvike ikoko. But iko zvinoizvi tine target yatinayo yekuraise 44,000 sanitary pads and dzinokwana 3,600 girls for 6 months supply. So next distribution yedu toda kuita muna July, so that should be enough kuti you know at least 3,600 girls dzivasvikire muna December. Tikawanawo more than that, yeah, that's great.
Mune zvirongwa saizvo zvekubatsira vanasikana, ko kuvana komana uko muri kubatsirawo nenzira dzipi?
Ndandisati ndasvika, ndichangosvikawo muZimbabwe. So ndandisati ndasvika ikoko, it's something zekuti in future I would want to help one zvinhu zvakaita seschool fees, but iko zvinoizvi ndichambofokasawo nezvinhu zvakaita seizvozvo zvekuti tiri kubatsirawo vasikana, you know, timbotakla one problem at a time.
Saka ivo vanenge vachida kubatsira vasikana nezvekupfeka panguva yavo yekutevera vanokuwana ipapi?
Pane inonzi Touching Lives Africa Foundation, tiri pa Facebook. Tinoshanda nevanonzi Mr. Rabison Shumba ndo vakatanga nezve foundation yacho, so tiri pa Facebook and there's also Twitter. The numbers that you can use for cash ku Zimbabwe it's 0774162920 kana kuti 0779888914.
Avo vanga vari mukuru wechikoro cheCapital Kids Preschool, Muzvare Monica Chiunda, vachitaura vari parunare vari kuVirginia muno muAmerica, naJonga Kandemiri. Vanoda kuziva zvakawanda nezvechirongwa chehashtag PedShopper, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Mutezeri wasachigaro wezanu PF mudunhu reMidlands vakizito Chivamba, avo vanga vari nhengo yeparamende inomirira Chiundura, vashaya kuchipatara cheGweru nhasi. VaChivamba vakatanga kuva nhengo yezanu PF muna 1972 uye vanoti vainge vari mujibha kubva muna 1977 kusvika muna 1979. Vange vari nhengo yeparamende kubva muna 2008. Mufi anonzi anga arwara kwenguva yakareba. Kunyangwe hazvo vezanu PF mudunhu iri vari kuchema vachivamba vachiti vaive gamba. Vamwe vanopikisa vanoti nyayawo yekupfuura mushakabvu Patrick Kombai vachibatsirana nemuhai wemusori mushakabvu Elias Kanengoni avakaitwa gamba renyika munongedzo wekuti muZimbabwe hamuna utongo hwejekerere. Muna 1990 munguva yesarudzo vachivamba navakanengoni vakapfuura vakombai avo vainge vari kubato reZimbabwe Unity Movement kana kuti ZUM. Vakombai vaikwikwidzana muGweru nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaSimon Muzenda. Dare repamusorosoro rakatongera vachivamba navakanengoni kugara mujeri kwemakore manomwe, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabva vavaregerera vachishandisa masimba avo semutungamiri wenyika. Munguva yehondo yeChimurenga vakombai vaibatsira zvikuru varwiri verusununguko vari kuZambia. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanotitsika yehurumende yeZANU PF yekuregerera vanotyora kodzero dzevanhu iri kudzosera utongo hwejekerere kumashure.
Zvinhu zvakaipa kuti kana munhu achinge atyora kodzero asasungwa, nekuti zvinopa chimiro chakaipa chinoita sekuti vanoita zvakaipa havabatwi nemutemo. Nekuti tinoziva isu kuti pachivanhu pedu kana munhu ukapara mhaka unototi uri pengozi yacho. Zvino panyaya dzekodzero, kana vanhu vachinge vatyora kodzero nerwesere mukuru wenyika kana vamwe kana vanunura kubva pamutongo wematare edzimhosva, zvinopa chimiro chakaipa kwazvo, uyezve zvinopesvedzera vanhu kuti vade kuramba vachidzokorodza zvakaipa, nekuti vanenge vachiziva kuti inongova njake njake, hakuna chinouya, hakuna zvatinoitwa. Kukosha kwekuomeserwa nemutongo nekuiswa pasi pechirango ndekwekuti vamwe vazive, vavhunduke, vasapame uyezve vatye chakaipa. Zvino izvi zvinorunzirawo kuti vakaipa varamba vachiita zvakaipa nekuti havana chavangatye, nekuti vanenge vachinunurwa pamusungo wemutemo.
Asi kana vanhu vasiri kufara nezvinenge zvichiitika munyika panyaya idzodzi dzekodzero dzevanhu, pane kumwe kwavangaendewo here kuti vange vachikwanisa kuti vawane mutongo wakafanira?
Hongu, asi ndoda kuti nditi pane dambudziko. Chekutanga ndechekuti kana munhu achinge atyorerwa kodzero dzake dziri mubumbiro remutemo renyika, chekutanga ndechekuti anokwanisa kuenda kusangano reZimbabwe Human Rights Commission, anokwanisa kuenda kumapurisa, anokwanisa kuenda kumatare edzimhosva, anokwanisa kuenda kune kumapanzi akasiyana ehurumende kunomangara kuti awane mutongo wakafanira. Asi dambudziko ratinaro nderekuti kazhinji zhinji vanotyora kodzero vanenge vari muzvakare muutungamiri hwemapazi akasiyana kunze kwenyika. Kune vamwe matanho anogona kutorwawo. Tinoziva kuti kune masangano akaita seAfrican Union, kune inonzi African Commission on Human and People's Rights, inoonawo zvekodzero dzevanhu. Kune sangano reUnited Nations rembatanidzo wenyika dzepasi rose, rinobatsirawo zvakare.
VaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vatereri msakangano kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa urongwa hwekuenda kumatare uri kuda kuitwa nezvizvarwa zviri kunze kwenyika zveZimbabwe zviri kuti zvinoda kuvhota. Musakangano uteerera chirongwa ichi chamuchapiwa naJonga Kandemiri naChris Kande. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001202465 0318. Aiwa, vatereri tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamilinkomo, munhau dzeChindebele.